Musangano ule kwa gore ne gore Amerika zwaini ita musangano nenyika zagasia na mwe waka ita musangano nenyika zeku Asia waka ita musangano nenyika zeku Europe saka zvino wakuita musangano nenyika dzeku Africa chino chakawamba makore ai Cold War apo Russia ne America waingoramba vachivhundutsirana ndechiripo ndechekuti wairwisa kuva neinfluence kune nyika dzakasiyana-siyana chinangwa ndechekuti kuve nekuwirirana munyaya dzeupfumi hwenyika sezvo munoziva kuti Africa ine maresources akawanda anodiwa kuno kuAmerica kungopa muenzaniso bedzi nyika yeDRC ine mamineral resources anoshandiswa asinganyanyo kuonekwa kune dzimwe nyika va saka America inoda kuramba ichiendesa kushamwari neinfluence kune nyika dzekuAfrica especially iye zvino ngekuti weRussia nekuAmerica wanenge wari mucold war zvekare panyaya yekuukraine iya saka isomething chinogara chichiitika gore negore chimwe chinhu ndechekuti America inoti iyo ida kukuriminda vanhu kuAfrica nyaya dzemaro mahuman rights evanhu kuti waite respect kuti vanhu vane marights munyika
uyu musangano weWhite House uyu ndiwo kukokwa here kana kuti aninani zvake mutungamiri weAfrica unogona kuuya
zvekuwhite house zvakasiyana nezvekuunited nations kuunited nations kana uri nhengo yekuunited nations une mararamiro ekuuya kuwhite house unotokokwa newekuamerica makore mamwe mapfuraya akapfuraya wamugabe havana kukokwa ba kana nawamunangagwa havana kumbokokwa handifunga kuti wacho hawakokwe ba ngekuti wari pamasanctions ende wakauya ndofunga zvichava netsa chaizvo kuti wave wanodefenda mararamiro ewanhu wekuzimbabwe saka wanoita kukokwa kwazvo saka America ndo inosarudza kuti inganingi naningi asiwo painenge ichikokwa paya inowanzoda kukoka vanhu vanoshamwaridzana nayo wakaita sana South Africa wana Nigeria wana Ghana wana Kenya nevamwe vakadaro asi kune vamwe like wana Ethiopia DRC kuCongo wasikunyasuwari pamakakatano asi wachawakokwawo zvekare asi wanhu watiyoziva kuti hawakokwe ba munhu asingambokokwa chaizvo ndawamunangagwa
naiprofesa mugaza zvino kana Zimbabwe inogara chipomerwa mhosva dzokutyora kodzero dzevanhu isingakokwi vachasvitsa sei zvichemo zvavo kana kuti zvavanoda kuti zviitwe nehurumende dzakaita seidzi
Zimbabwe yakataurirwa makore nemakore igaita makore ese kuti nyaso arenja zvinhu zvenyu correct mamistakes amuri kuita munhu anotaurirwa kunzi uri kukanganisa pakati nepakati nepakati chichinja mu-2008 wakataurwa nesadec kuti wachinje zvemaelections havana kuchinja gore negore vanotaurwa neUnited Nations Council for Human Rights kuti ukanganisa chakati nechakati nechakati hawasi kuchinja gore rino United Nations Council on Human Rights yakaongorora zvekare Zimbabwe kuti pane zviri kuchinja here wakaona kuti hapana chiri kumbochinjwa saka vanhu wasiri kuteerera pa saka chinhu chikuru ndechekuti kana tikaokoka kuWashington chii chichabatsira ngekuti makore makore ese apuraya weAfrica waitaura United Nations neAmerica nenyika dzekueurope vachiti nyaya yavo mugabe is an African matter saka regerai isusu wekuAfrica tigadzirise zvino African Unity zadec watadza kugadzirisa nyaya yekuZimbabwe asi America iri kutiyo zvino ungakoke munhu asi kuda kuchinja ndo chikonzero ichocho chekuti wasakokwe ba hawasi kuteerera zvakutaurwa kana neshamwari dzavo